Jesus. Uchatenga mombe, uchabaya, uchavia, uchapura nyemba, uchadzura nzungudzia. Ende baba vati vanoda maturufia, otomanya msangu mkwazvo. Pane andibira kombia mvura, kana zondo rangu randangwe ndavhura. Vanhu vese vatifunze mkwazvo. Pakati pevanhu vese varipo, iyani watigarira kumipo, zvakungonzi bvunza mkwazvo. Pura nekuta ingana kubatira ikwaya ndikambora mkoko wangu ushu sina masana seri yacho seri yo ya magandi pa imenye mwana inyembe zvigare mando ita narutsa malema seri yacho seri yo ya magandi pa imenye mwana inyembe zvigare mando ita narutsa malema
kwasha chungwero Muchamanya naro kusvikira maribata Madzimbo yabuda sakuhari makaka Changamire vati vanoda hari mkwasha Zino rakaora mchando rinobanda Ndina mari yekutsurisa kane mkwasha Vakatemwa nyora kare neimwe nganga Vati zvara vakunaro vanotsikaka Tungamira mombe tiri memkwasha
Zvakanaka chiombe, zvakanaka,
zvakanaka chiombe.